Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Dino sangana zvakare maneru anasi uri musi wemugovera gumiguru 30/2021. Makaterera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
The party is indeed alive and kicking and united, and the party is on the move.
Inongofamba
Zanupi F inopeta musangano wayo wepagore kubindura. Mutungamiri webato iri va Emerson Mnangagwa vachizvirova padundundu.
Iyo United Nations kuti ive nechimiro iye nechiremerera inoti kuti itume nhume dzakaremekedzeka, nhume dzisina kwadzakarerekera uye nhume dzinoya dzichigadzirisa zvinhu.
Mutungamiri weMDC Alliance va Nelson Chamisa votaura pamusoro penhumwa yeUnited Nations amai Elena Dohan. ZCTU inosarudza mudzimai semutungamiri mutsva wesangano iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weZANU-PF vaEmerson Mnangagwa vavhara nhasi musangano webato ravo wepagore kubindura vachiti ZANU-PF yakasimba uye icharamba ichitsigira vana veZimbabwe pane zvese zvavanoda. Godwin Mangurya anotipa nyaya inotevera.
Mnangagwa vati ZANU-PF iri kuenderera mberi nezvirongwa zvayo zvekuvaka nyika uye ichatsigira vana veZimbabwe pane zvese zvavanoda.
Indeed alive and kicking and united, and the party is on the move.
Go inongofamba igofamba ichingofamba ngani chingomukura.
Vati musangano wegore rino wabuda nezvisungo zvakawanda zvinosanganisira kugadzira mugwagwa, kuvaka zvikoro nezvimwe, uye vanoda kuti vana veZimbabwe vararame upenyu hwakanaka. Vati ZANU-PF inoda kuti nyika iite sarudzo dzakachena, uye sarudzo dzemubato ravo dzinofanira kuitwa zvakachena kana nyika ichifanira kuita sarudzo dzakachena. Vamunangagwa vati ZANU-PF yatotanga rwendo rwekukunda musarudzo dza2023, uye sarudzo idzi hadzifaniri kutomboita gakava nekuti vachakunda zvine mutsindo. Vati musangano wavo wabuda nezvisungo zvinofanira kutevedzwa nehurumende mubhajeti rayo regore rino. Vati vanofara chose kuti vakakokwa kumusangano wezvekushanduka kwemamiriro ekunze uri kuitwa kuGlasgow kutanga mangwana, uko vati vachasangana nevatungamiriri venyika dzakaita seBritain, India nedzimwe. Rwendo rwavamunangagwa mangwana runoitika mushure mumakore anodarika makumi maviri pasina mutungamiri weZimbabwe aenda kuEurope nekuda kwezvirango zveupfumi zvavakatemerwa nevamwe vavo nekuda kwekutyora kodzero dzevanhu nekuita sarudzo dzakasviba nezvimwe. Vanongorora nyaya dzematongerwo enyika vachidzidzisa paUniversity of Zimbabwe Dr. Pesai Ruhanya vaudza Studio 7 kuti vamunangagwa havafaniri kufarira kuenda kuGlasgow chete asi kuuya nezvinhu zvinobatsira nyika.
Tinokosha nechekuti vanobva nei kana vaenda kuGlasgow ikoko. Izvezvi vari kuenda kuGlasgow asi muno munyika mavo vanhu havana kusungunuka kuratidzira
Daona wamu warungu wangu wachiratiza wajitu kwa etibu weluka wangu nakakwa. Bati mnika maumu noona parenda wacha miza kunda kundu wona nane wanu. Mnunyalaro wano tema miti wano wano wachisa marozi. Wano wano rongwa hapana wano kumba. Saka zunzao zezi. Awana kusiana nesha hati wanengu haya mkate.
Panyae saruzo varo anya watu batore zano PF. Erinu fanura kubula pachena kutiricha kunda sei. Iro dijita za kuita saruzo zakachena mbato iri.
Ili zilaruzo wa shukuu na maeleki natuwa Panama. By election, we are going to COVID. As well as conference, our no more, we must go back to Taiwan. That is why we are not by election. Chi, we are not going to be able to do that. We are by election. No more trade. No more by election. We are going to have a new era.
Chi, we are going to have a new era. We are going to have a new era. We are going to have PF. Musarudzo dzemutungamiri wenyika muna 2023 uye kuti Zanu PF ndiro bato chete rinokwanisa kumirira vana veZimbabwe. Kunyange hazvo Zanu PF yabuda nechisungo chakadai, kune vamwe mubato iri vari kuti vamunangagwa havafanire kukwikwidza musarudzo dza 2023 sezvo vachembera vachiti Zanu PF inofanirwa kumirirwa musarudzo yemutungamiri wenyika nemunhu asati achembera. Mubato iri mune kudhonzerana masimba, vamwe vachitsigira mutevedzeri wavamunangagwa Constantine Chiwenga, vamwe vachitsigiravo ivo vamunangagwa. Imwe nhengo yeZanu PF vaSaibeth Musengezi vakatokwidza nyaya yavo kumatare vachiti vamunangagwa havana kusarudzwa zviri pamutemo webato iri kuti vatungamirire Zanu PF. Dare harisati rapa mutongo waro panyaya iyi. Musangano weZanu PF National People's Conference wapera nasi kubindura kumashonaland central. Ndaka mira studio 7 kubindura ndini Godwin Mangwiri.
Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti mumwe mupurisa akasungwa achipomerwa mhosva yekuzvidza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mushure mekunge audza vatsigiri beZanu PF kuti nyika yaora. Mupurisa uyu vaMaxwell Guvava vari kupomerwa mhosva yekuzvidza vaMnangagwa uye vari kumiririrwa navaGodfrey Mupanga veZimbabwe Lawyers for Human Rights. Studio 7 aina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa vaPaul Yati sezvo nharembozha yavo yange ichinetsa kubata. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti sangano reUnited Nations rinofanira kupota richituma nhumwa dzisina divira dzakarerekera. Mashoko avaChamisa anotevera kushanya kwaamai Elena Dohan avo vakaita misangano yakawanda nevamiriri vehurumende kudarika mapato ezvematongero enyika nemasangano akazvimirira. Vakabudisa gwaro rasimudza mutauro muZimbabwe nepasi rose. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Muhurukuro yavaita neStudio 7, vaChamisa vati havasi kufara kuti amai Dohan vakaburitsa gwaro ravo vasina kusangana nevemasangano akazvimirira akawanda pamwe nevemapato ezvematongerwo enyika. VaChamisa vati kodzero dzevanhu dziri kuramba dzichityorwa munyika nehurumende yavaEmerson Mnangagwa, asi izvi havasi kunyatsobuda zvine mutsindo mugwaro ramai Dohan. Vati kana UN ichituma nhumwa dzayo inofanira kutsvaga vanhu vasina divira vakarerekera.
Ngavatarise kuti pauya asina waanorekera, asingatemi achipinda buda mumba manhingi uye asinganakirwi nemari, nekuti mari ine chitema. Munhu akapuwa mari unoita kunge abatwa nerundimbo. Munhu akapuwa mari unoita kunge asina maziso kana nzeve dzinoita kunge dzakureteswa kumwe. Mari yakashata, munozoona kuti mari ine chitema. Kunyaya dzenyaya dzematongerwo enyika, munhu akada mari haana paanomira uye ndaasina chimiro. Saka todawo kuti vanotumwa vave vanhu vanengakarerekera, vasingaiti zvemari, vasingatsvagi kuda kuuya kuzopukuta rimwe divi, asi kuti vanongoda kuti chokwadi chive chinogadziriswa chimire. Ndozingabatsira United Nations. Iyo United Nations kuti ive nechimiro, ive nechiremerera, inodikwa kuti itume nhume dzakaremekedzeka, nhume dzisina kwadzakarerekera uye nhume dzinoya dzigadzirisa zvinhu.
MDC Alliance yakatonyorera UN tsamba ichinyunyuta nemabatirwo akaitwa basa namai Dohan pakushanya kwavakaita munyika kwemazuva gumi, asi vaChamisa vati vari kufara kuti amai Dohan vakasimbaradza nyaya yekuti munyika muitwe nhaurirano dzechokwadi mukuedza kugadzisa matambudziko akatarisana nenyika. Asi bato reZanu PF riri kuramba rakatsika madziro richiti nhaurirano dziri kuitwa pasi pegungano rePolitical Actors Dialogue iro rinonzi MDC Alliance harina zvarinoburitsa sezvo bato iri richiti vamunangagwa vari kuita nhaurirano neshamwari dzavo vachamisa avo vapedza svondo rino rese vachisangana nevatsigiri vavo mudunhu remashonaland west vatiwo havasi kufara nemhirizhonga iri kuitika pamisangano yavari kuita vachiti chiri kuvashamisa ndechekuti vamunangagwa vari kuramba vakanyarara
ed anenge achitaura kuti hatidi zvemhirizhonga asi kuti mashoko ake achibudisa zvimwe maoko ake anenge akabata pfumo anenge akabata dombo maoko ake anenge akabata kuti puti kana grenade kuda kutiparadza ndozvatinoti nyika haivapi nezvibhakira nyika haivapi nemangoromera nyika haivapi nekopoto negakava nyika inovakwa nekuyanana
asi ZANU-PF iri kuramba ichiti nhengo dzayo hadzisi kuita zvemhirizhonga panyaya yeupfumi hwenyika uhwo hwakanzi namai Doan hwawira pasi zvichikonzerwa nezvirango zvakaiswa nenyika dzekumavirira vachamisa vati chikuru chaondomotsa upfumi inyaya dzeuori
corruption must be dealt with ndo pane nyaya togadzira governance neleadership ndo pane nyaya izvozvo zvikasagadzirwa tine dambudziko richaramba riripo togadzirisa nyaya rule of law togadzirisa nyaya yemaproper drive togadzirisa nyaya yemafree and fair elections
hurumende yeamerica nezuro yakati kusamira zvakanaka kwehupfumi munyika kuri kukonzerwa nekutadza kufambisa basa zvakanaka kwehurumende yavamunangagwa kwete nezvirango zvakaiswa neamerica asi mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzanu-PF vatafadzwa mugwadi vati zvakataurwa namai Doan mugwaro ravo ndizvo zviri kuitika munyika vakati zvirango izvi zvinofanira kubviswa kuitira kuti veruzhinji vawane raramo isina zvipingaidzo
zvirango izvi hazvakatemerwa nyika yezimbabwe munyaya dzezveupfumi hazvina kutemerwa maindividuals ndo kusaka vataura ivo kuti zvirango izvi ngazviende hazvina batsiro uye zvekare nyaya dzekodzero dzevanhu nyaya dzokuti vana vemuzimbabwe varwisana nedonzvo recorruption hadzirwisiwi kana kuti hazvikwanisi kuachivhiwa nokuda kwokuti pane masanctions
amai Doan vakakurudzirawo nyika dzakatemera zimbabwe zvirango kuti dzibvise zvirango izvi uye vakakurudzirawo zimbabwe kuti iite nhaurirano nenyika idzi asi nyika idzi idzo dzinosanganisira america australia britain canada neswitzerland pamwe nenyika dziri mugungano reeuropean union dzinoti zimbabwe inofanira kugadzirisa nyaya dzeutongi hwejekerere pamwe nekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu dzisati dzabvisa zvirango izvi ndakamirira studio 7 muharare ndini thomas chiri pasi
sangano guru rinomirira vashandi munyika rezimbabwe congress of trade unions kana kuti ZCTU rakaita kongiresi yaro nezuro rikasarudza utungamiri hutsva izvo zvakaona vapita mutasa vachikundwa musarudzo yemutungamiri wesangano iri Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi
Kongresi yeZCTU iyi iyo yakapera pakati peusiku nezuro yakasarudza Mai Florence Taruvinga semutungamiri mutsva wesangano iri mushure mekukunda kwavakaita vamutasa avo vakanga vari pachigaro ichi kwemakore mashanu adarika amai Taruvinga ndivo mudzimai wekutanga kusarudzwa semutungamiri wesangano revashandi iri amai Taruvinga vati vafara zvikuru nekusarudzwa kwavakaitwa nenhengo dzeZCTU uye vati vacharwira kuti kodzero dzevashandi dziremekedzwe
vashandi vari kusangana zvekare nemadambudziko emari yavanotambira yeRTGS zvitengwa nemitero yedzimba zvichida kuti zvibhadharwe nemari yekuamerica kusachengetedzwa nekodzero kwekodzero dzevashandi kwatinoti kumbunyikidzwa kwekodzero dzevashandi muzimbabwe kuri kuramba kuchinyanya kunyanya vamwe vachitora mukana wekuti nenhau redenda redziwa mupengo vamwe tichamboita kumbunyikidza vamwe tichiharasa vamwe tichigara navo pamabasa tisingavabhadhare
vatiwo vachashanda zvakasimba mukusimudzira nyaya yekuti vashandi vose vawane mari dzemihoro dzakafanira kwete kuti vashandi varambe vachisvetwa simba vachipihwa mihoro yakafanana nemitero yembwa
musangano wedu watakatamusi wa29 October wakatituma kuti titaure nehurumende nevashandirwi maererano nemuhoro nekuti vashandi vari kuda mari inotenga yeamerica kana ine muenzaniso wayo vashande vari kuti zvinhu ngazvitengeke neimwe nzira. Tikuti mushandi ngave achikwanisa kunge achitenga zvekudya zvaanokwanisa kudya nemuri yake, vasina kunge vachimanyikidzwa nekumbunyikidzwa kunge vachitsanya nekuda kwekuti mari haisi kukwana.
Amaita Ruvinga vati vachatevedzera zvavanenge vatumwa nevashandi zvisinei nekuti vanotsigira mapato api ezvematongerwo enyika.
Sevatungamiri vakasarudzwa, hatifambe nezvatinenge tichifunga nezvishuwo zvedu. Zvishuwo zvatinofamba nazvo ndo zvatinenge tatumwa nevashandi vemuZimbabwe, zvisinei nekuti vanobva kubato ripi munyika ino yeZimbabwe.
Hatina kukwanisa kubata vamutasa kuti tinzwe divi ravo, asi Gweta uye varivo vaikokera sarudzo dzaNezuro vaAlec Mchade hama vakataura pakapera Congress iyi kuti sarudzo dzakafamba zvakanaka. Mutungamiri wesangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vati kunyange sangano ravo rakarambidzwa kuvhota richinzi rakanga risina kuita zvose zvaidikanwa pamberi peCongress, vari kufara kuti nyaya dzavaida kuti dzizewe paCongress iyi dzakabudirira.
SeAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe tinofarirawo kuti sesiti yakaadopta resolution yedu yekuti 20% yebudget allocation iende kueducation. Saka ZCT ichange ichimira iri paforefront ichirwira kuti izvi zvisungo izvi zvinge zvichiitwa. Participation yedu kucongress iyi yanga iri limited pamadiscussions, tisingakwanisi kuvhota nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana.
VaMasaraure vatiwo vamirirawo kuona kuti utungamiri hutsva huchafambisa sei basa vasati vahupemberera.
Vakasarudzwa tinongora mutarisa kwavari kutungamirira wavo kuti nderipi gwara ravachange vachititungamirira. Isu seaffiliate hatina zvizhinji zvatingakomende on behalf of ZCTU, asi vatungamiriri vatsva ndo vangakwanisa kutaura pamusoro peZCTU. Asi izvi zvatakangokwanisa kucontributawo ndizvozvi.
Vamwe vakasarudzwa paCongress iyi ndiva Valentine Chikosi nava Nicholas Mazarura, avo vakasarudzwa sevatevedzeri vemutungamiriri wesangano iri. VaDouglas Chiradza ndivo vakasarudzwa kuve mubati wehomwe, uko vari nesudzimiri vachisarudzwa kuve mutevedzeri wemunyori mukuru weZCTU. VaJafet Moyo ndivo vacharamba vari munyori mukuru wesangano iri kudzamara paitwa musangano weGeneral Council, uyo uchaita chisungo chekuti voramba vari pabasa here kana kuti kwete, sezvo General Council iriyo ine simba pasi pebumbiro remutemo reZCTU rekudoma munyori mukuru wesangano iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vakawanda vemuSudan vapinda mumigwagwa nhasi vachiratidzira kusafara kwavo nekubvutwa kwemasimba kwakaitwa nemauto munyika iyi. Vanhu ava vari kuti vanoda kuti masimba adzoserwe kuutongi hwejekerere. Vanochengeta nzvimbo dzavanogara pamwe nevarwiri vekodzero dzevanhu vabatana mukuratidzira kwemamiriyoni akawanda evanhu. Musangano weG20 uyo uri kuitirwa kuItaly watanga nhasi, uko vatungamiri venyika dzakapfuma zvakanyanya vataura nyaya dzinobata nyika dzavo pamwe nedambudziko rechirwere cheCOVID-19. Mutungamiri wehurumende yeItaly vaMario Draghi vatambira zvine mutsindo mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nevamwe vatungamiri pachitepedzwa nzira dzakasimba dzekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Yasvika nguva yokupinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama nyaya dzinobata vanhukadzi muupfumi hwavo.
Chingamidzai nemufaro muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tichange tiine hurukuro tichitarisa isu zvakabuda kubva kunhumwa yakabva kuUnited Nations amai Elina Doha. Tichanzwa kubva kubato reMDC Alliance kuti vanoona sei zvinyorwa zvaamai Dohan. Bato rezano PF rinoti iro riri kufara nezvakabuda kubva kuzvinyorwa zvaamai Alena Dohan zvanga zviri kuti zvirango ngazvibviswe. Regai tiende kune veMBC tinzwe kuti vari kuti chii.
Tarangu ndinonzi Touch by Your Gladys. Zviri munyori anoona nezvekudyidzana kwedzimwe nyika mubato reMovement for Democratic Change rinotungamirirwa naNelson Chamisa.
Imi sebato reMBC munoti nezvabuda izvi.
Tanga chanenangwa kuda kutaura nezvacho ndezvekuti tinobatikana ne process kana kuti tinobatikana nezvakaitwa na special rapporteur maererano nekutsvaga information kwavaita kune maboka akasiyana siyana zvichisanganisira maboka akazvimirira mapato anopikisa nehurumende nevamwe vakadaro. Tinonyanya kushushikana nekuti musangano watakaita navo wanga usiri musangano wakamira zvakanaka. Takaona sekuti conduct yavo yavakanga vanayo musangano umomo yakanga isina kumira zvakanaka. Nedzimwe nguva taitofunga kuti dzimwe nguva tatove muturongo kana kuti tatove mumataredzi mhosva nemibvunzo yavaibvunza nekabvunziro kavaiita. Uyezve tiri mumusangano umu tiri pakati pehurukuru takabva tatoona kuti statement United Nations Special Rapporteur ava yakanga yatobuda. Chinova chinhu chisina kunaka nekuti zvinobva zvaita sokuti vakatobva vane mashoko uye vakatobva vane statement pavakabva kuGeneva. Vanga vasinei nezvanga zvichataurwa nezvizvarwa zveZimbabwe zvavaisangana nazvo. Taifungawo kuti isu tinofanira kupiwa mukana wekuti titaure navo, titaurawo maonero edu panyaya iyi mushure mokunge vapa statement yavo. Asi isu takaona kuti statement yavo yakatobuditswa ndofunga around 4 o'clock musi wa27 October. Yeti isu takanga tine meeting kubva na 3 o'clock kusvika na 5 o'clock. Zvinoreva kuti statement yavo yakatobuditswa tiri pakati pemusangano wedu. Saka izvi hationese kuti zvinhu zvakanaka. Saka process wise tinofunga kuti process yavo yakanga isina kumira zvakanaka nekuti process yavo haina kupa vanhu vakasiyana siyana nguva yekuti vataurewo zvavanofunga maererano nemission yavo nezvavaitsvaga information yavaitsvaga.
Ko pane zvakabuda muzvinyorwa izvi munoti
totarisazve zvakazobuda mustatement yavo. Tinoona isu kuti vari kuti ivo nyaya dzemasanction ndo dziri responsible for my problems ese atiri kuona ari muZimbabwe. Vakataura nyaya dzehealth, vakataura nyaya dzeeducation. Zvinova zvinhu zvatisingawirirani nazvo nekuti isu tinofunga kuti nyaya yeinternational isolation yeZimbabwe inofanira kutarirwa ichitarirwa mviro dzayo. Kuti takamboita kuti Zimbabwe ive isolated at an international level chii? Inyaya dzemahuman rights, nyaya dzekumbunyikidzwa kukodzero dzevanhu, nyaya dzerule of law, kushayikwa kwerule of law, breakdown of the rule of law, inyaya dzekubiridzira sarudzo nehumwe hutongi husina kumira zvakanaka zvakatanga kuitika kubva kuna 99 kuna 2000 mberi zvakadaro. Saka hatigoni kuti titaure nyaya yeinternational isolation yeZimbabwe tisina kutaura nyaya dzekwazvakatangira. Uyezve tikatarisa nhasi tinoona kuti maproblems aya akanga ari kutaurwa nenyika dziri kuchamhembe akaita kuti vape zvirango izvi maproblems iwawo tichingori nawo. Tarisai muone izvezvi president wedu vaNelson Chamisa vari kuita manational tour vachifamba kumarural areas asi vari kumbunyikidzwa ukoko kumarural areas. Tiri kuona mota dzavo dzichitemwa, tiri kuona masupporters edu vachitagetwa, masupporters edu vachisungwa, chitorerwa mota dzichipwanywa nezvinhu zvakaita seizvozvo. Zvinotitaridza isusu kuti muZimbabwe hamuna rule of law. Machallenges atinawo nenyika dzekuchamhembe.
Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisavo zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Chirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro namufundisi kana kuti Apostle Talent Chiwenga vanozivikanwa zvikuru nekushoropodza hurumende pamwe nevatungamiri vehurumende munyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu ava vanoti vakatiza munyika vachityira upenyu hwavo. Apostle Chiwenga vanoti vakamhangara kushungurudzwa kwose kwavanoti vari kuitwa nehurumende kumapurisa asi mapurisa haana matanho aakatora. Asi mutauriri wemapurisa sine assistant commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti havana kumbobvira wawana mashoko ekuti upenyu wamufundisi Chiwenga waive munjodzi. Hatina kukwanisawo kubata gurukota rezvekuburiswa kwamashoko amai Monica Mutsvangwa kuti tinzwewo hurumende paimire pazvipomerwa zviri kupiwa naApostle Chiwenga. Ngatinzwei Apostle Chiwenga vachitsanangura zvakasvitsa pakuti vange vachitiza muZimbabwe.
Tinoteverwa nemotikari dzemasoja, dzemaCIO, dzemapurisa ehomicide dzisina manumber plate. Vamwe vanorara pagate pamba pangu vachitumira madrone kuti vauya kuzoongorora pandogara takarara nekutishikidzira. Hurumende yeZimbabwe yakadisa muchikwata chevanhu yavanopa zita rekuti ma-anti-state or enemies of the state. Kureva kuti vanoti tisu tiri vavengi vehurumende iri kutonga.
Mane nguva yakadii muchisangana nedambudziko iri?
Dambudziko iri harina kutanga nhasi. Rane makore riripo. Tinosangana nekushungurudzwa nehurumende yeZimbabwe. Pa-2016 kusvika izvezvi tinosangana nematambudziko aya mazuva ese. Mugore ra-2018 musi wa-20 October ndakatorwa nemasoja anochengeta vachiwenga vakandishungurudza kwemaawa matatu kumusha kwedu kuedza kwatakanga tasangana nemhaka yekuti ine ndinenge ndichitaura kuti maitiro evanhu vari kutungamira nyika hana kunaka. Havafanirwi kunge vachiuraya vanhu. Musi wa-12 June gore ra-2019 ndichibva kusouth Africa vakanditevera kubva pabhodha vakandikanganisa mumugwagwa ndikashayiwa control nemota yandaidhraivha ikabheuka pakashayika mudzimai wangu Joyce Chiwenga, Rosemary Vhurumuku naEugene Kanyuchi vandakanga ndinavo. Gore rakapera musi wa-14 July ndakasangana zvakare neaccident nenjodzi yechipiri ndichityaira motokari yangu ndichibva muHarare ndichienda kuBulawayo. Ndaitotiza hurumende yakanga yari mazuva 10 ichindironda nekunditsvaga nekutitandanisa muHarare. Pakabva vanhu vatatu futi ipapo hurumende yeZimbabwe inenge ichingonditsvaga nekundironda nekundishungurudza.
Makamhangara here nyaya idzi kumapurisa uye mune rubatsiro rwamakawana here kubva kumapurisa?
Mapurisa emuZimbabwe haachengetedze upenyu hwavanhu. Takamhangara kakawanda. Kushungurudzwa kwedu kwatiri isusu mapurisa nemasoja ndivo vamwe vevanhu vari kutishungurudza vanoda kutiuraya. Saka kumamhangara kwavari kumhangara kumunhu hapo kurova kuti ndihakurova hapana chaunobatsirwa nacho.
Hamusiri mimega Apostle Chiwenga muri kutaura nenyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe. Chii chingadai chaita kuti imi munge muchinangwa zvakanyanya?
Handifunge kuti ongororo yenyu inoratidza zviri kuitika pagraund. Handifunge kuti inini ndini ndasangana nenjodzi dzakakura kudarika vamwe vese vari kukumbira hurumende yeZimbabwe kuti dai yarega kushungurudza vanhu vane kodzero yekutaura. Kana vasingagutsikane nematongero enyika vanofanirwa kugunun'una. Hazvirambiswe, hazvisi kutyora mutemo. Vanhu vakawanda vari kutaura zvandiri kutaura izvi haisi mhosva, asi ndingori mumwe wevanhu vari kushungurudzwa. Ndinotofunga kuti ine ndiri nani kudarika vamwe vakakanganiswa upenyu hwavo nehurumende kudarika ini. Itai Dzamara hasati adzoka gore rino rava rechi6 kubva paakasakatika.
Saka iye zvino muri kupi kwamunofunga kuti makachengetedzeka?
Munhu akapinda mumwena achitiza anoda kumubata akataura here kuti mwena waari ndeupi? Hurumende inotsvaga kuzviuraya, saka handingakuudzei kuti ndiri kupi.
Saka maane nguva yakadii mabuda muZimbabwe?
Ndigone kukupindurai mukoma Joga. Ndikakupindurai mubvunzo iwoyo ndinenge ndakujopadhaiza upenyu hwangu. Asi handisi muZimbabwe kutaura kunoku, ndo zvandingakukuudza.
Manga makateerera kuna Apostle Talent Chiwenga muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi.
Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, zitumire ku studio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Musa kangamanya kugara makapfeka mamask nguva dzose nekuti chirwere cheCovid-19 chichiriko. Murare zvakanaka vatereri veStudio 7 kose kwamuri. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti murara zvakanaka.
Sokuisikati sendaba ku VOA Ndebele.
Divana ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 30 kumfumfu 2021 igama ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, indodana kamnumzana Joshua Mqabuko Nkomo uSibangilizwe usekhethwe ukuba ngumkhokheli webandla lezaphu. Umongameli Mnangagwa ugqibe umhlangano weZanu PF conference namuhla ngokukhuthaza amalunga ebandla lakhe ukuthi achiyane lokulwisana. Kule polisa elibotshiweyo ngemva kokutshela abasekeli beZanu PF ukuthi ilizwe selibolile kanye lokuthi umongameli Mnangagwa uyehluleka ukulungisisa umnotho. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Indodana kamuyi umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo uSibangilizwe usekhethwe ukuba ngumkhokheli webandla lezaphu. Unkomo unqobe umnumzana Strike Mkandla lomnumzana Bernard Magugu kukhetho olwenziwe kuCongress yaleli bandla kobulawayo namuhla. Kuke kwaba lokudonselana amanye amalunga ebandla ayisithupha aya emthethwandaba izolo ntambama esiyawucela ukuthi umise iCongress le ingenziwa ngoba ikhanya ingasoze iqhutshwe kuhle. Abantu laba bebemangalele ibandla kanye lomnumzana Nkomo. Kodwa amacele omabili asuke akhulumisana namuhla omamangala basebesusa loludaba emthethwandaba. Umbuzo omkhulu ngothi njengoba umnumzana Sibangilizwe seziphethe esidukwini uza kokhela ibandla njengoyise na? Sixoxele lunga lezaphu umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Bekungalula simile kukhetho lolu. Abantu bebengafuni ukuthi bephume ezikhundleni, abantu bebefuna ukufela ezikhundleni, bebesilwa ngifoka Nkomo. Kodwa ke okuhle ukuthi amalunga eparty bezile ngobunengi, loba nje besifakelwe ilimithi ngesizathu seCovid. Besifisa ukuthi ngakuthiwa konke kwenzakale kuhle ngesikhathi sihle beza abantu babayi 4000 kuvenyu ngoba ilina lesijayele ukuba lalo nxa sisiba lama congresses apho. Hayi, unqobile ke umnumzana Nkomo uthole 793 votes. Unqoba nje Nkomo ekuseni lokhu sivele khothi kasilalanga ubusuku bonke mfowethu sigijima lapha lamagqwetha sizama ukulungisa amaphepha ukuthi siye aphiye ekhothi ngoba kulamanye amalunga eparty akade sebesibophisile, bebophisa iparty babophisa loSibangilizwe or bamangalela iparty bamangalela loSibangilizwe. So befisa ukuthi ngakuthi uSibangilizwe kabe khona kumncintiswanolo ngoba bafuna kube yinto yabo uSibangilizwe ngabe phakathi kwabo. Kodwa ke hayi, sinqobile emthethwandaba sanqoba la kuCongress. Ukhethi umfo kaNyongolo, ukhethi umfo kaMjumi usengupresident wezaphu. Siyamhalalisela kakhulu, siyamhalalisela njalo simethembisa ukuthi sizameseka ngazo zonke indlela.
Abadala bathi umfundisi akamzali umfundisi. Yebo, uyindodana kaMqabuko ubaba uSibangilizwe, kodwa singabona ekhokhela ngendlela ubaba uNkomo ayekhokhela ngayo izaphu yini. Sibone mhlawumbe lithola lezihlalo kukhetho oluzayo.
Sifuna ukuthi uvuka nkomo izaphu uSibanilizwe ayithuthukise iyefika ezingeni eliphezulu kulaleli obaba including uyise abalichiya ikulona o abakwenzela izaphu uSibanilizwe kumele ukuthi izaphu le ayisuse lapha obaba bayichiya khona iyengele embusweni obaba bayichiye ingekho embusweni so kumele ukuthi ke uSibanilizwe ayithathe izaphu ayengenisa embusweni amandla uSibanilizwe lawo njalo ulethuba lokuthi engenza ngcono ukwedlula indlela obaba uNkomo abenza ngayo ngoba izikhathi kazifani lemihla kayifani obaba uNkomo wenze kuhle kakhulu ikakhulu ngendlela khoma njengayizipha sithe sesifika ekhaya kupolitics lapha wahlangana lezigelekece zabantu inswela boya siyakwazi konke sonke okwenzakalayo uNkomo waze wayengumuntu owayelihlonipho ngumuntu owayengelabuqili ngumuntu owayezimisele ukuthi asebenzele amaZimbabwe ebanika impilo ayebathembise yona kodwa-ke wasesiyahlangana-ke lamaqili lezigilikiqilezi esilazo ekhaya ndawonye labantu bempuma amazwe entshonalanga abayibona abadala iiproblem zonke zonezi esibe lazo from 1982 kusiyafika ku-1987 kwabola-ke ezimbabwe kunjengalokhu okuyikhukhona namhlanje so ibandla okumele ukuthi abantu bekhangelekilwe izaphu njalo uSibanilizwe uzimisele ukuthi izaphu uzayiphakamisa njalo sizimisele ukuthi sizamncedisa sizameseka wonke umuntu enze okumele akwenze izaphu yangena embusweni fukankomo uzabona ngo-2023 izaphu iza kuba lakho ukuthi ithole izihlalo iplani ekhona ukuthi come 2023 izaphu iye embusweni
umnumzana Mqondobanzi Magonya lilunga lezaphu kusenjalo inhlanganiso yezisebenzi iZCTU layo yenze iCongress yayo izolo yakhetha inkokheli entsha unkosikazi Florence Taruvinga nguye osekokhela linhlanganiso ngemva kokunqoba umnumzana Peter Mutasa abasekeli bakhe ngumnumzana Valentine Chikosi lomnumzana Nicholas Mazarura umnumzana Douglas Chiradza nguye osengumphathi ngcebo kuthi umnumzana Rosendu Zimiri nguye osengumsekeli kanobhala jikelele umnumzana Jafet Moyo yena uqhubeka engunobhala jikelele umongameli Emmerson Mnangagwa ugqibe umhlangano weZANU-PF conference namuhla eBindura ngokukhuza amalunga ebandla lakhe esithi kumele achiyane lokulwisana. Umnangagwa wethule amazwi la ngemva kodlakela phakathi kwamalunga eZANU-PF kwezinye indawo ezigoqela kobulawayo lapho abanye ababikwa bakhiphelana khona izibhamu bebangayizikhundla. Umongameli Mnangagwa uthe njalo akula kuthandabuza ukuthi ibandla lakhe lizanqoba kukhetho oluzayo ngoba lilibandla elisebenzela uZulu. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Difa Dube.
Ukukhuza lokho kuyinto eqakathekile kakhulu ubaba uNkomo ukuthi inkokheli zonke ezamabandla elizweni leZimbabwe azibe kwazi ukuthi kulilungelo lakhe wonke umuntu oseZimbabwe ukuthi nxa engabe ekhetha into ayikhethayo akhethe lokho akufunayo. Kuqala ngaye yena umongameli umnumzana uMnangagwa ukuthi abe isibonelo ebantwini baseZimbabwe njalo abe isibonelo kwezinye inkokheli ukuthi udlame ayisonto elungileyo njalo udlame into embi kakhulu elizweni lakithi e-US ezingathi abantu baseZimbabwe saziwa nje ngodlame kodwa asaziwa ngezinto ezinhle ezingazenza ngoba singakhohlwa ukuthi kathesi zonke izinto ezimbi eziyabe zenzakala elizweni lakithi babuNkomo ziyevela nakwamanye amazwe ekuyabe kusenza ukuthi sibe ngabantu ababi kakhulu. Kuqakathekile kakhulu lokho akwenzileyo kodwa ngibona ingathi indlela abantu abaningi ngendlela sebangelwa ngayo indlela yokuthanda ukulwabelwela ezepolitiki kuzathatha isikhathi eside kakhulu ukuthi lokhu sikubone kugwemeka noma kusiba ezingeni eliphansi.
Ukhona ukudonselana okukhulunywayo phakathi kuka Mnangagwa lo msekeli wakhe uChiwenga. Kambe kungaba kuyinto ekhona yini kumbe abantu bayakhuluma nje?
Impawu ezikhona esizibonayo zitshengisela ukuthi khona kukhona okungazwisisani kahle khona, ngoba esikhathini esedlulayo kwakukaningi khona ukuthi sasibabona ngaso sonke isikhathi bebonke esikhathini esiningi njalo, noma nxa kuwukuthi bediscasa izinto eziningi kwakutshengisela ukuthi bayimbumba bayinto yinye. Kodwa-ke kathesi sesibona ingathi sekuvela kakhulu sekusiba nguye umphathi kuphela osenguye osevela osekuchiya abantu abaningi becabangela ukuthi mhlawumbe kungabe ukuthi kungabe kuliqiniso lokho, njengezinye izinto esesizibona ezazingavamanga ukuthi sibone kakhulu abaya empini, ngoba sazi ukuthi uMnumzane uChiwenga kakhulu usekelwa ngabaya empini ofana lama-ovets ofana lamasoja. Manje-ke kula malanga sinxa sesibona lama-ovets eze sibotshwa kanje kuze kuyasolise ukuthi kanti sekuze kwafika leso stage kuwukuthi bekuhamba njani, noma kulomthelela thize yiko sekusenza abantu abaningi babe lokusola ukuthi mhlawumbe kukhona ukuluka santungwane.
UMnumzana Tifa Dube uhlaziya ezombusazwe. Kule polisa elibotshiweyo lisetheswa icala lokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa ngemva kokutshela abasekeli be-ZANU-PF ukuthi ilizwe libolile lokuthi uMnangagwa uyehluleka ukuvuselela umnotho. Inhlanganiso yamagqwetha iZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi umsolwa nguMnumzana Maxwell Kubaba. Baningi asebebotshiwe abagoqela amapholisa besetheswa amacala okuthuka uMnangagwa. Ugatsha lwezempilakahle luthi akekho obulawe yi-COVID-19 izolo, kodwa luthi kulaba ngamachumi phose amahlanu 46 abafunyanwe belo mkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane bedlula inkulungwane eziyisishiyangalombili 8264, kuthi abahlatshwe esibili bafika phose inkulungwane eziyisishiyagalolunye 8844. Kwezemaphandleni izakhamizi ezansi yamaNdebeleni zikhala ngokuthi izifuyo zazo sezithwele nzima ngokuswela amanzi okunatha ngoba amadamu amanengi esetshile. Zithi amadamu la kasagcini manzi okwesikhathi eside ngoba esegcwele ichebechebe. Kubika u-Albert Ncube.
Iningi lezakhamizi lithi izifuyo sezihamba imango emide ukuyanatha, okudala ukuthi zitshontshwe kumbe zilahleke. Nangu uMnumzana Zwelithini Gabula oyesiteze kwana North.
Yingozi esesilayo ke kathesi ukuthi amadamu asegqibelekile asefuna ukuvuselelwa ukwenzela ukuthi enelise ukuthi agcine amanzi. So kuyaswelakala-ke inhlelo zokuthi amadamu lana avuselelwe njengalokhu phela imizi ingazake ithuthe ilandele ama-new dam sites. Kodwa-ke ama-dam sites wona la khona yiwo kumele alungiswe abenelise ukuthi agcine amanzi.
Boma labe kezi lakho bakhala ngodubo olufanayo kuthi uMnumzana Finish Ncube.
Dameli salamanzi angani asangcono imfila dam. Lawa amanye amadamu amabili ngibale kakhulu iNgoniwa ayisela manzi malutshwana kakhulu amanzi, okungangokuthi amalanga nalawa nje kungaqeda iviki izulu lingananga izifuyo zizaqalisa ukubanjelwa laphana ngoba sokuludaka. Ngikhuluma akhona amadonki atholakala ebanjiwe laphana edakeni lolo.
UNkosikazi Matilda Dube ohlala insiza uthi izifuyo zithwele nzima kungakho badinga usekelo lukahulumende ukuze kukhitshwe inhlabathi egcwele emadamu.
Amadama secicile elayithi selicicile sibi akusela amanzi besicela ukuthi njengesigaba uhulumeni mbenga uyasikuphela amadamu la asegcibelekile siyakunxusa uhulumeni ukuthi lasincitise kunale ikakhulu idamu lakithi ngapha emfela abuswelini ethiwa imaputi
Isakhamuzi semawana umnumzana Gabriel Moyo uthi izifuyo sezibanjwele emadamu lapho zisiyanatha
nganga izulu lingabe lingananga kuyaphela inyanga naleyo kuyabe sokukuba emadamu la ngoba hhayi esifuyeni sokurongo silamanzi kasisela akasekho sibila manzi akusela ukudla bekusesekhona manje ukudla lakhona nje utya nxabumile kuyabe futhi inkomo zidle zinathi
Ngaphandle kwamadamu aseChile, izakhamizi emangweni yaseGungwe, kuyo lasemathulungundu, zilokhu zikhala ngamadamu adilizwa lizulu kumnyaka emhlanu edlulileyo alokho engakalungiswa. Izikotho ezikhona lazo zibikwa sezandelwa okudala ukuthi ziphelela ngamanzi kwezinye izikhathi. Isikhulumeli sogatsha lwamanzi olweZimbabwe National Water Authority Zinwa, unkosikazi Major Manyonga, kaphendulanga imibuzo esimthumele yona ngesimo samadamu kulesi sabelo. Kusenjalo umbukiso lonyaka weMatabeleland South Agricultural Show ugalile izolo eGwanda emalutshwana amankampani abukisayo. Umgcini sihlalo walombukiso umnumzana Mkhulunyelwa Ngwenya uthi umkhuhlane we-COVID-19 uphazamise kakhulu amalungiselelo abo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albeta. Siloke sikudaba lwezemaphandleni izakhamizi zakombimba ePlumtree zona eziphakathi kokwakha isikolo sakumafa zithi lanxa sesidonsile usamude umango ngoba kukhona okusilelayo. Sixoxele sakhamuzi umnumzana Mokincube.
Hayi isikolo sakomafa sesizamile sibili sesizamile ngoba besesiqalisa manje sesiya ku-roof level. Sesiya ku-roof level besilokhu sishota-shota ngama-ringfosi azama ukuthi khona senza amalenkelo loko kuthiwa imikhoba hhayi sesiwafakile lastiki so kusasa vele base beyikhuphula besiya ku-roof level so ebuthini by Wednesday Thursday hhayi base beqedile sesibindi kufaka i-roof hhayi khona siyazama noma nje sizintandane siyazama
Uchone ngokuthi lizintandane
sikhanya sizintandane njengoba sisenza isikolo nje kodwa isikolo singese ward 10 ngikubeke nje sobala isikolo ngese ward 10 esilo council lo headman yikho ke isimanga sethu uza ngithi sizintandane makukhulunywa kuya ku two council ngumama i-headman ngubaba pho yikho sizintandane sisiqalile sibili isikolo esiproposa ababa khona from there sesiyakhiwa ngeke ubabone besibakhona khona yikho ngithi sizintandane lo siyaba simthuma kumbeni siyele phambili asila njengami ngingu-coordinator yimi esendithethe amaposition analana sokufanele ngi-contact u-MP ngi-contact i-council ngi-contact u-inspector kanti indlela eyona ngokwaeqiniso umsebenzi ka-council obefanele asebenze pho asimboni yikho ngithi ngikubeke sobala ukuthi sizintandane ngesikolo sise-ward 10 sidonsa nzima singazi ukuthi kwenzakalani kodwa ku-MP nguye umuntu osincedisayo kakhulu kodwa ke ngizwe kuthiwa MP ukusebenza lo council pho silobunzima sibili weli unkulunkulu uzangenela siphumelele isikolo hhayi uncedo yilo silucelayo kakhulu abalama-donation bakithi bengangicontacta iifoni zami 077-441-5886 oyabe lafuna ukukuphostela kumbe letraka silayitshele ichebe-chebe kumbe ulani doorfram aphostele siledona kodwa kakakangeni kakhulu yona ikhona
kuyini elisilela ngakho
kathesi sekufanele sigebhe amathoyilethi le cottage sithwele nzima abadala bathwala amatshe esidakeni is about I'm sure 5 to 6
kilometers sithwala matches dakeni siwaletha ngamakhanda omama bethwala ngamakhanda.
Umnumzana Moki Ncube isakhamuzi sakombimba. Uhlelo lwabesifazana namuhla silonkosikazi Perseverance Nyathi owenhlanganiso yebulawayo Progressive Residence Association. Nangu exoxa lo Praxis Jeremiah we Studio 7.
Ngiyabonga kakhulu. Salibonani balaleli, inhlanganiso yethu igoqela ama ward wonke akobulawayo angu 29. Njalo ngasikhona ama ward senandela ukuthi kuma ward lawo la kuphila kumama abaphila kuma ward lawo. So njoba nasihlangane lohlelo lwe olusolukhona umkhuhlane obhubhane iCOVID-19 siyagqugquzela njalo ukuzakhamizi ikakhulu labo mama abayibo abaphethe izimuli ezinjini ukuba bala lawo bafikeleke kumkhuhlane lo okhona.
Likwenza njani lokhu njengoba kade bekuma lockdown? Selizijayele na izindlela eze-social media, o-Zoom, lezinye indlela?
Siyazama ngakho zonke indlela ukuxhasa izakhamizi ukubana lazo zifinyelele kwi-information inale khona ye-COVID-19 ukubana labo bakhuseleka njani. Nakuma-radio stations sikhona, nakuma-social media sikhona, ama-handles ethu awe-booker konke kukhona.
Nasikhangeleke liyababona yini abesifazane ikakhulu labo abasakhulayo bephatheka kunhlelo lezi?
Abesifazane abasakhulayo bayaphatheka kakhulu, kodwa siyasifisa ukubana inani ngabe liyakhuphuka ngobana sikhangelele ukuthi omama yibomele bagqugquzele abanye bazise abanye ukubana hhayi bahlabele ijekiseni elikhona ukwenza ukuthi bavikeleke.
Uyababona inani labo belikhwabitha na ukuyahlatshwa ijekiseni leli?
Okwamanje inani leli selingathi liyehla, kodwa lokhu silwisa ukubana inani leli lingayehla. Lokhu silwisa ngamandla ngoba abantu abalalwazi kakhulu, njalo ulwazi abalufinyelelanga kakhulu ukubana baxwayise ukubana hhayi i-COVID kumele kwenze so.
Masikhangele kulinyanga ekamfumfu eka-October kade kukhuthazwa ukulimukisa abesifazane ngemvukuzane yebele. Inake lolu daba liluphathe kanjani?
Siye sangena kumawadi sigqugquzela ukuthi omama labo bahambe bayehlolwa umkhuhlane lo, umkhuhlane omubi osoqeda omama. So ngakho-ke lokhu sigcizelela ukubana hhayi omama sisukumeni asiphakameni siyehlolwa.
Ikho-ke libabone omama besukuma na besiya ezindaweni ezehlukeneyo, kube kwaba lezinye izihlelo lapho omama kade behlolwa khona kungela mbadalo?
Ye, izindawo zikhona lapho omama bahlolwa khona, amakliniki kahulumende, amakliniki awe-council zikhona indawo, kodwa thina njengabomama omama baphakami ngendlela okufanele ngabe bayaphakama. So lokhu sizama ngendlela zonke ukuthi sinjani sibagqugquzele ukuthi basukume.
Njengenhlanganiso lilenhlelo na zokukhuthaza omama ukuthi bangene ezikhundleni zobukhokheli, ihlelo ezinjengokukhuthaza ukuthi abantu bahambe bayerejista ukuthi bavote kukhetho luka-2023?
Obulawayo kumawadi wonke sinalo uhlelo lokuthi abantu baqale bayisiwe efamona lapho kurejista khona. Sikuqalile-ke thina sakuqala inyanga ezimbili ezidlulileyo ukubana abantu basukume baye kurejista ukuvota ukwenza ukuthi bazikhethele abakhokheli babo bakusasa.
Ibabona umama besukuma na kulolu hlelo?
Omama bayasukuma, bayasukuma kakhulu sibili, ikakhulu kuprogram kuhlelo le-voter registration, hhayi bayaphakama.
Abasakhulayo-ke bangaba lakho ukuthi bayenze njengokwenzakalayo eZambia, ngoba eZambia ukhetho olusanda kwenziwa kuthiwa abasakhulayo yibo abaphakeme masinya bekhuthazana nezinkundleni ze-social media ukuthi babhalisele ukuvota njalo bavota ngobuningi. Libona ngani lokhu kungenzakala na eZimbabwe?
Siyazama ngazo zonke indlela ukubana ontanga labo baphatheke kunhlelo zonke ezikhona zelizweni, ngoba ikusasa lelizwe lisezandleni zama-youth ontanga.
Hayi-ke sesilugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje Women's Forum olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Sibonge unkosazana Perseverance Nyathi ekade silaye uhlelo lamhlanje.
Siye kuhlelo liphuma lenda ba.
Lingali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo councilor Stanley Dorima ontete sihlaziya umumo wamanzi osumubi kakhulu kulumango
sina singakhangela this long stay off abayenzayo ngenxa ye corona kathi sebebuyele ezindlini ukuthi akula manzi uhulumende wethu kazama ukuba serious lempilo lemfundo yabantwana khabasilalele thina esiku ground nasibatshela ukuthi into enjengaleyi njengamanzi iyafunakala bengasithathu ngathi siyadlala bengakhangeli thina esearch angikwazi ukuthi ngakhuluma nisithini khabakhangele abantu abasebenzelayo bayasebenzela abantu be-Republic of Zimbabwe so uhulumende ngicela mayuyu ngicela ukuthi ikhangele indawo leyethu ayidethe khathesi abaphongukuhamba abantu zonke indawo khathesi amatishara abhizi kuyodinga amanzi isikhathi sokumaka bazasithatha sikhathi bani awula into eraiti kona ngikhuluma so amanesi khathesi laye bayalungiselela ukuchiya abanye abalutshwane eclinic abanye behambe ukuyodinga amanzi shuwa kungaba kuyimpilo okuraiti khonoko sesikulumile sicelelisi lathi thina laphedethi
manje i-council kukhona yini ekwenzayo ukuthi lilungisise lolu daba
i-council akulalutho eliyenzayo mayelana ngamanzi amanzi akhangelwe lezinwa izinwa yilo mlando wamanzi i-council yagcina kudala ngama-early 90s izinwa yasesi take over so hayi i-council iseqeleni but i-council layo kwakathesi izama ukubona ukuthi nxa ingakhulumisana lezinye iy'nhlelo ayezibizwa lesingisi kuthi ama-non-government organization bayazama ukumeka sure ukuthi bengakhulumisana labantu labo at least kube lezibholane because edeta akula zibholane iveli ngisho esiyi-1 akula lutho akula anything akula life nxa kungela manzi i-council iyazama ukwenza lokhu ekwenzayo ukudinga ukuthi bengathola izimali engafaka ama-balls but abantu balo mlando kakhulu ngayibo bona bezinwa ikansu anti njengabantu bagezi izandla yesi izazama ukusithulisa nje ithi sizazama ukubona ukuthi sizayenza lokhu lalokhu but angiboni kule into ingaphumelela masinya ivele ekanseling zinwa lezi esaba kumele ukuthi bekhulumisane bezwanane because isikhathi esiningi idethe iyaswela amanzi nxa kungela magezi so lapho kuphonjwa khona amanzi kumele ukuthi izesa inanzele ukuthi ayimelanga yenze njani icishe amagezi because amanzi yimpilo yabantu amanzi yimfundo yabantwana amanzi yimpila kahle yomuntu wonke sesilabantu abakhulileyo abangakhwanisi even ukuphuma phansi besiyozikhela amanzi manje nxa uzathi kumele ukuthi behambe imango emikhulu lapho kule nyamazana khona edethi shuwa kuya kungasamanga kuhle so izesa kumele ukuthi umkhuba wabo lo okucisha amagezi lapho kuphonjwa khona amanzi abantu abaningi imi akumele ukuthi bekhulumisane izinwa lezesa iso isicelo sami esinye ukuthi nxa bengalungisa lokhu abaceda ukukulungisa singasoze sibe le-problem yokuthi akula manzi ngenxa yokuthi akula magezi
manje khona ezibhedlela kunjani
sibe lamaternity case izolo and uyazi ukuthi nxa kuyenzakala izinto zamaternity kulokuphambanisika kwempahla esithi ngesingizi ilineni ilineni leyi ngikhuluma so kungcolile amanesi ehluleka ukuthi ingahamba njani ungakhangela ukuthi kuyatshisa njani kuyatshisa lezi nsuku so nxa kuyenzakale isimo esinjalo kuyahambeka njani lapho endaweni lapho kulatshwa khona abantu indlu yangikona lapho umuntu uyabelethele khona shuwa kuyasebenze kanjani amanzi ayafunakala endaweni yethu ayikliniki kumbe isikolo anyway amanzi ayafunakala hhayi abazame ukusiba serious lathi ndara sadrela kuze kule nini babantu
lo ke bekungukansela Stanley Torima oyedede ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone ngendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilale
siyabonga Chrisa siziphethe ngebezihamba phambili indodana kamnumzana Joshua Mqabuko Nkomo uSpangilizwe usekhethwe ukuba ngumkhokheli webandla lezaphu umongameli Mnangagwa ugqibe umhlangano weZANU PF conference namuhla ngokukhuza amalunga ebandla lakhe esithi kumele achiyane lokulwisana kule polisa elibotshiweyo ngemva kokutshela abasekeli bezanu PF ukuthi ilizwe libolile ngoba uMnangagwa esehluleka ukulungisisa umnotho kwanele olivalelisayo ngontungamilinkomo.